Icho kwa di icho chokuti nasi tawana mkana wokuno sangana ne gurukota rinoona nezve justice pamwe chete nemafambiro eParliament honorable Ziyambi Ziyambi tasangana navo ku office kwavo kwema awa anokwanisa kuita mana chinangwa chedu chokuinda kunoita msangano navo change chiri chinangwa chokuti sezvo tiri subato guru rinopikisa hurumende muno munyika zvinenge zvakakodzera kuti kana kuchinzi kuri kugadzirwa mutemo kunyanya mutemo unozokuita nezvesarudzo zvakakosha kuti tinge tichipa miono yedu kuitira kuti tisainde kuma elections tine kupokana pokuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kana kuti election haisi kuzobatwa zvakanaka. So ndo zvinangwa zvataindira tataenda kunovapa nokunovaratidza pfungwa dzatinadzo isusu sebato reCCC kuti dai taita sei kuitira kuti sarudzo dzedu dzibatwe nenzira yakanaka.
Saka ivo vaZiyambi vatambira sei gwaro renyu kana mashoko enyu amavapa?
VaZiyambi Ziyambi vatambira zvakanaka, tava nemusangano wangu wakanaka zvikuru, tichiratidzana tapanana mukana wekuti isusu tifambe through document yedu tichivaratidza kuti mafungiro edu akamira sei. Tikazoshoropodzawo patachitoshoropodza ravo document pane patachitenderana kuti apa zveshuwa panofanira kuti dai padai apa naivowo vane muono wavo wakasiyana. Saka tavasiya vachiti ivowo sezvo vane vakuru vavo mukati mebato ravo nemuhurumende vachiri kuda kuti vawane mukana wokuti vainde vonoita maconsultations. Vakaita maconsultations, then after that vozodzoka kwatiri kuti tionesane kuti tiri kuindirira mberi sei nebhiru redu ratasvitsa kwavari.